Abato rePDP ndo rakatotanga kutaura muto wa 26 April tichiri kunzi renewal team kuti vanhu vemuZimbabwe vanofanira kuti vachenze pamwe chete. So pari zvino isu tiri mu inonzi codes, and the codes sezvamuri kuziva imi iri kutoita hurukuro nemapato other political parties including vari munera. So isusu tinoona kuti chiri kudiwa apa ndechekuti maserious political parties ese tibatane toforma grand coalition, tochuza mutungamiri achatimirira muelection, towirirana zvinhu zvatichapa kune vanhu, towirirana kuti maMPs anosarudzwa sei, tomirira agenda yedu yekuti before the election tinorwisa sei, towirirana maposition yedu pamapossible outcomes e-2018 election anosanganisira scenario 1 yekuti tahwina, scenario 2 yekuti tiri ine hung parliament which might force negotiation negovernment, nescenario 3 tabirwa vote. So all those things have to be considered by all of us.
Saka apa munganyatsojekesa, hatisi kuzoona vabiti semutungamiri webato rePDP vakananga kuhighlands uku vachindonyorera nachibvumirano navatsvangira ise zvakaitwa nevamwa.
Ya, ndo zvandiri kuda kuedza kutaura kuti tungade kuona vanhu vese 8 or so parties that are in code, the 9 or so parties that are in nera, and the few others that are in neither code nor nera. It's very important that all these political parties we come together and converge and confirm and form a grand coalition.
Saka pangaitwe sei nekuti vanhu vanonzwisisa kuti muri kuti muri kukode vamwe vari kunyorerana chibvumirano kuti muite mushandira pamwe vamuri kutaurai, pane zviri kuitwa here kuti muedze kutaurirana?
Kune zvakawanda mukoma blessing, kune zvakawanda zviri kuitika behind the scenes. Possibly in the next 10 days there will be a major announcement of political parties working together without letting the cat out of the bag, anopfuura let's say 20.